Mangwanani akanaka vatereri dinosangana zvekare mangwanani anhasi uri muswe chishanu nyamavhuvhu 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuyeuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hapana chachinja munyika kubva zvapurwa vanhu zvichitevera sarudzo gore rapera. Hurumende yeAmerica inopa masvingo eGreat Zimbabwe mari yekugadzirisa midhuri yawo. Uwandu hwevanhu vari kunyorera kuwana mapasipoti hwadzikira. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro Zimbabwe yakasvitsa gore mushure mekufa kwevanhu vatanhatu vamwe vazhinji vakakuvadzwa apo masoja akavapfura vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo akanga aitwa sarudzo. Kunyange hazvo paine vamwe vechiuto vakapomerwa mhosva yekuuraya vanhu ava, panguva iyi hapana chati chaitwa nanhasi wese. Vanorwira kodzero dzevanhu vadewa mazvinga vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kuita zvinhu zvese pachena kuti igokudzwawo nedzimwe nyika. Vamazvinga vati hurumende yeZimbabwe yaida yakapindudza zvinhu zvizhinji asi hapana chati chachinja mugore rese, izvi zvichiratidza kuti hurumende haikoshesi upenyu hwevanhu vayo. Tabata vamazvinga kuti twinze maonero avo.
Iko zvino kupapera gore kudai, chinonyanyisa kusuwisa ndechekuti hapana matanho anobatika aripo ati atorwa nehurumende. Kunyangwe zvazvo pakagadzwa sangano komishoni yaitungamirwa navamotlande yakataura pachena kuti mhosva yekupfura vanhu vatanhatu vachifa uyezve kuvadza vamwe vakawanda vanosvika makumi matatu nevanoraudzira yanga iri mumaoko emauto nemapurisa eZimbabwe. Vakakurudzira zvakare komishoni yavamotlande kuti mauto akaita izvi vabatwe vaiswe pamberi pematare edzimhosva kuti varipe mhaka dzavo. Asi zvese izvi hatina chatataona chatichaitika. Zvinova zvinonyanyisa kubata nekusuwisa, uyezve tinoziva kuti mushure mazvo kutanga kwegore rino muna January kwakaitwa zveimwe mirizhonga yakaita kuti kupa pakaridzwa pfuti pakafazve vamwe vanhu pasina kana mumwe chete akasungwa nemhosva dzese idzodzo. Ndodambudziko guru ratinaro.
Zimbabwe iri kuenda kupi? Kana makatarisa Zimbabwe munoonei?
Kana tichitarisa zvenyika yeZimbabwe iri kungogomera pane zveupfumi. Chingatongoinunura kutaridza pasi rose kuti vakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu kushanda nemutemo nekutevera mutemo. Pari zvino hatisi kuzviona. Gore rapera hapana chati chaitwa chinobatika.
Zvino kushamisa here kuti America inoita sekuti ndiyo nyika yega inoda kuti zvakaitika gore rapera zvigadziriswe dzimwe nyika dzese dzakanyarara?
Hongu nyika yeAmerica iri kushoropodza zvakaitwa nemauto mugore rapera, uyezve yataridza kuti anga achitungamira mauto epresidential guard vasanyatwe vaiswawo pezvirango zvekushanya neAmerica. Asi chikuru chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende yava munangagwa haifaniri kumirira nyika dzekunze dziri kure kuti dzishoropodze kana kutsutsumwa. Nyaya yekodzero, nyaya yemutemo, inyaya inobatwa nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. Haisi nyaya inomirira vekunze kuti vataure. Ivo pachavo pauzima vamunangagwa vakagadza dare ravo commission yaitungamirwa navamuhlande vekusouth africa ine vana mazvikokota vakawanda nanamuzvinafundo vana vamadhuku. Commission iyoyo yakataura pachena zvinofanira kuti zviitike, ikapa ongororo yayo netsvakurudzo zvakabuda mutsvakurudzo kuna vamunangagwa. Ikataura kuti vanhu vakapfuura vanhu ngavasungwe ndokuti nyika igone kuenda mberi. Kana zvikasaitwa izvozvo hapana kwatinenge tichienda. Zvese zviri kutaurwa, zvese zvekunzi pakaitwe nhaurirano pangasimudzwe zvematongerwo zveupfumi hwenyika rinenge richingova dambe kana tisina kutanga panyaya yekuti mhosva ngairipwe, ropa rakadeuka ngarigadzirwe riripwe, ndiwo kuti nyika icheneswe, ichenurwe, igone kuenda mberi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vari parunhare kuJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Hurumende yeAmerica kuburikidza nemuzinda wayo muZimbabwe yapa mari inoita $475,000 kuGreat Zimbabwe kuti igadzirise mudhuri kana kuti masvingo ave kukanganiswa nemasora uye kudengenyika kwenyika kunomboitika. Homwe yemari iyi inonzi US Ambassador's Fund for Cultural Preservation yakanangana nekugadzirisa zvivakwa zvekare. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weNational Monuments of Zimbabwe, Dr. Godfrey Mahachi.
Hongu imari yakakosha nokuti iko inotibetsera kuti konzvimbo yeGreat Zimbabwe irambe yakachengetedzwa. Inzvimbo ine makore akawanda iripo, saka inotangawo kuita hatingangoti maproblems nokuti iko tongoti inzvimbo yachembera. Saka inoda kugara ichigadzirwa kuitira kuti iko irambe iripo. Chokutanga, midhuri yacho inotanga kutsemuka tsemuka nokuti matomba aya nenyaya dzekundengeneka kwenyika nezvimwe zvakadaro, miti nevanhu nemakudo anenge achitamba ipapo anotanga kuputsa midhuri. Saka tinenge tichida kuti tive neurongwa hwokuti iko tinogadzirisa sei uye kuti iko tinoona sei kuti iko apa pavakiita dambudziko. Ndo yatinoti monitoring program. Tine dambudziko futi rokuti iko pane ichironzi landana kamara kanomera pose pose. Pakanomera kanobva kazadza nzvimbo yacho yose. Saka kanopinda, midzi yacho inopinda mumatombo yotanga kuita kuti iko midhuri iri iputsike. Saka zvose izvozvo tichisevenzesa mari yatawana kuhurumende yeAmerica ndezvokuti iko titange kuzvigadzirisa. But tichigadzirisa tichisevenzesa unyanzvi hwatiri kuwanawo kune vamwe vari kune dzimwe nyika.
Kundengendeka kwamataura uku kunokonzerawo matambudziko makukutu kune mudhuru. Saka muchaita sei kuti muone kuti mudhuru uyu haisi kuramba uchifamba famba zvinozopa kuti udoni?
Tinosevenzesa tochingoti iko teknoloji dzavako mazuva ano nokuti iko nguva yega yega tinenge tichitoona kuti iko mudhuru uyu pane zviri kuitika pauri here. Zvinotibatsira chaizvo chaizvo nokuti iko kana pakaita kundengendeka tinowana rekodhi yacho. Kundengendeka kwacho ukoko kuti kwaita kuti matomba afambe fambe here, tinowana rekodhi yacho. Saka zvose izvo zvinoita kuti iko tibve tacreate hatingati rekodhi iri continuous inotiudza kuti chii chiri kuitika, uye tinobva takwanisa kuita anticipate kuti iko zvikaramba zvidai mudhuri uyu unodonha.
Chimungati mari inokwana here zvese zvinodiwa kuti mugadzirise zvinhu kuGreat Zimbabwe?
Kukwana haikwani, asi mari kana waiwana nyangwe yaita shoma zvakaita sei unofanira kungofara neiyoyo nokuti iko pawakwanisa kuita nhasi panobetsera ramangwana. Tinotenda neassistance iyoyo nokuti iko zvatiri kunanga kuita nayo ndeimwe ndima yatinenge tatofamba nayo iyoyo.
Mukuru weNational Monuments of Zimbabwe Dr. Godfrey Mahachi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Uwandu wevanu vari kunyorera kuwana mapasipoti hwadzikira zvikuru zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nekusabuda kwemagwaro ekufamba aya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pashanyirwa maofisi kwa Registrar General nasi kwanga kuine vanhu vashoma vanga vachinyorera kuwana mapasipoti uye vaudza Studio 7 kuti zvanga zviri nyore zvichitorawo nguva pfupi. Mumwe anga ari kumahofisi aya vatapiwa mapesa vati vatora maminisi asingadariki 13 kuti vanyorere kuwana pasipoti. Vamapeza vati zvavaitira nyore zvikuru sezvo panga pasina mutsetse, asiwo vanoti kunyange vaisa mapepa avo vanga vaudzwa pachena kuti magwaro aya achatora nguva yakareba asati abuda.
Hatizoti nyaya yekuti kushaya kwemapasipoti achona here kana kuti chii, but it was smooth 30 minutes even nezvima complication nonga tosevha hapana kana line. Asi hatizoti ari kuya rini mapasipoti achona ari kunzi production yeri kuinkrisa. Because it was, I think, 2 weeks ago, the production is increased, but there's still no word. Right now, there's no hope at all.
Vakure nje mashonganyika vanga vauya kuzotsvakira mwana wavo pasipoti vati vava kutyira ramangwana remwana wavo sezvo mapasipoti aya asiri kubuda nenguva pfupi.
Dambudziko riri kuzoafekta kune vana, especially vanenge vada kuita feathers chikoro chavo vari kune dzimwe nzvimbo. Like in my case, wangu mwana akato graduate, but ada kuita masters. Ada kuita masters ari outside, ari abroad. Maybe she chose that kuti aenda abroad because of the quality of education. I don't know why she chose, but ari kuti ari kuita she abroad. But now this delay yekuburiswa kwema is obviously going to affect chishuo chake.
Mumwe mudzimai asina kuda kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti kunyange hazvo auya kuzonyorera pasipoti yechimbi chimbi azogumisira aita pasipoti yaibuda kudhara mushure memwedzi mitatu nekuti dzechimbi chimbi kwanga kusina. Vatafadzwa Nyandoro vanoita basa rekutora mufananidzo wemapasipoti panze pemuzinda wemahofisi emapasipoti vaudza Studio 7 kuti kushayika kwemapasipoti kwaderedza uwandu hwebasa ravo kunyange hazvo vari kuwanawo vashoma vanenge vauya kuzotora maemergency travel documents. Vanyandoro vatiwo asi vanhu havashomawo sezvo dzimwe nyika dzisingadi maETD aya.
Izvinezvona vari kungoita ma53 wayo vachikusiya zvakadaro, but vazhinji vava kuita option vanga vachimboenda kana zvakaita kuna na South Africa kurudiwa mavisa vakuendawo business avo kana richiita kuMozambique, Tanzania, Malawi, Zambia kuruda matgt ndokwavakudi kwavakuenda manje. Saka vanhu vakungotora matgt kuenda kwari kuenda ikoko kwasinoita chii.
Pataedza kutaura namabharani mukuru vaClemens Masango vati vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vakabatikana. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa munguva shoma yapfuura vakaudza vatori venhau kuti hurumende yange yawana zvese zvinodiwa pakudhindwa kwemapasipoti uye zvinhu zvichange zvanaka mushure memavhiki matatu kana mana. Mavhiki mana aya anokwana svondo rinouya. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti pari zvino mapasipoti akatorwa musi wa10 Chikunguru gore rapera zvichidzokera kumashure ndiwo akabuda. Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti Zimbabwe haina mapepa neingi zvinoshandiswa pakudhinda mapasipoti aya sezvo zvakatengwa kunze kwenyika zviri kutarisirwa kusvika munyika pakati pemwedzi uno. Kuti Zimbabwe ikwanise kuwanira vanhu mapasipoti vakatonyorera kare inofarwa kunge ichidhinda magwara aya anoita zviuru zvisere pazuva rega rega kwemwedzi wese. Asi vanoziva zviri kuitika muhurumende vanoti uyu mutoro muhombe kuti izvi zviitike. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Daily News mune nyaya inoti Britain iri kusunda nesimba va Emmerson Mnangagwa kuti vapindudze zvinhu zvematongerwo enyika zvehupfumi nezvesarudzo izvo zvave nemakore mazhinji zvisina kugadziriswa. Daily News mekare makanzuru emaguta ari kuyambira vanhu kuti zvirwere zvekolera netyphoid zvingangotangidza zvekare. MuNewsday, bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti nyaya dzehupfumi hwenyika dzakatarisa kumawere. MuZimbabwe Independent mune nyaya inoti masangano anomiririra vashandi ari kunetsana nehurumende nevamabhizimisi pamusoro pemihoro nemabatirwo ari kuitwa vashandi. MuZimbabwe Independent mekare mune nyaya inoti kusamira zvakanaka kwemitemo yezvekuita mabhizimisi munyika kuri kukanganisa zvinhu zvizhinji mukufambiswa kwemabhizimisi muZimbabwe. Kamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko vashamari veStudio 7, chekutanga ndoda kutaurawo nezvavo vamugwada veZanu-PF. Kana zvaigona zvo mai vasiyawo vasataura paStudio 7. Kuti mashoko anotaura yo pachavo anowedzera kudzimbira marwadzo pane vaya vakaurayirwa hama dzavo. Hakuna zvingazvizivi munyika kuti masoja nemapurisa akauraya vanhu, asi zvavanotaura zvinodzimbira pamwe yevanhu vakarasirwa nehama dzavo. Vanhu vakawanda vari muZanu-PF vakagona kutaura kupodza vo hana dzevanhu vakaurayirwa hama dzavo. Hakuna zvisingazvizivi kana zvaibviya mai varega kuvataurisa vamugwada havagoni kutaura chose. Tatendawo
Kwaleni mwogani zvamundiri muno South Africa. Uyo mangwana uyo aizodi hapana kuti zvaizotaura kabhozi paitumwa masoja vevavose nayo sanoiziva. Hapana kuti angati kwahii vasanyati vacho vava havana mhosva yavakapomerwa. Angazoti hakuna mhosva yavakapomerwa ivo kumasankisheni avapuhwa vamapurogwe masankisheni vatumirwa masankisheni ei kana vasina mhosva. Iyo Zanu-PF ikai handizivi zvangu toti tingadini kuti zvidai yanga yabva bcause Zanu-PF inoramba ichitsigira zvinhu zvisina basa uori. Apa vari kuti kwai takagadza komisheni yekuti irwise vori. Hapana kurwisa vori kwavari kuita ka bcause vari kuramba munhu ane mhosva ka vachiti haana mhosva. Ino munopaona zvii zvangu inondishungurudza, ndishungurudza zvakanyanyisa. Kana nyatso kutarisa zvangu ndakarara ndiri munomu muSouth Africa ka hakuna kugare pandine kuda kwemunhu wani kana kuti ndinekuda kwepati wani. Zanu-PF aipati hayo sezvenzi hanyika handizivi zvangu ipati vakomana akani akaoma izvi. Uyu munhu uyu dai anga atovharirwa mujeri mazvinzi kanasi zvakangofanana. Kana tikatoda zvekunovhara mujeri tingatotanga naivo purezidendi vacho manje vamunangagwa bcause ndiye mukuru anotendera kuti mauto aende muroad kunopfuura vanhu kuita sezvishiye. Vakomana zvakaoma izvi.
Ndazova neumbovu vanhu vose vari kupera munyika medu tazoziva kwavari kuenda, tazoziva vanhu vari kuuraya. Anticorruption apa ndopa inofanira kuita basa ipapapo. Kana mukaona anticorruption ikasiya mhondidzoka, anticorruption haina kana basa rairi kuitaita munyika medu. Vanhu vakaita sana vamugwada avo vanofanira kuongororwa. Imhondi hurusa murumuri. Mashoko aanotaura apa aratidza oga kuti imhondi. Vanhu veZanu-PF makaoma ii, hamurwadziwi nemhuri dzakasara vana vakasara vasina vana baba. Vana baba vachona makavaponda mukauraya. Zvinorwadza. Vamwe vanhu pakaurawa vanhu pastrike paya paya, vamwe vanhu vaitongozvifambira. Tine hama dzedu dzaitofambawo nzendo ipo paya vakafurwa nepfuti vakatofa asi vanga vasingastrike. Hai varume, hai man, usadaro varume, wadziwai varume man. Eishi
magadiko ana mukoma Jonga anatanonoka wande. Ini ndini moyo ndiri paSouth Africa. Ndinoda kungokomenda pamusoro pomurume uyu unonzi Mugwadi. Ndinokumbira kuti ataure zvinhu zvaanoziva, kwete kutiudza nhema. Hatisi vana vake vanoudza nhema. Vakauraya vanhu unovaziva iye kuti masoja. MDC inopinda papi ipapo, inokwana papi pakurayawa kwavanhu. Tinokumbira kuti abetsere kana asingagoni kutaura paredhiyo, tinokumbira kuti musamuisa ataure chokwadi. Pane vamwe vanogona kutaura chokwadi, iye haagoni kutaura chokwadi, unototi gumbusa.
Mukasei kuvatori nhau vanotipa nhau dzinofadza vestudio 7. Zita rangu ndinoitwa Peter Chwara, ndiri muborodhero. Ini ndiri kuchema nemaofiti andakanzwa ichitaura kuti hanzi vanhu vemudc vakamacha, tichavarambidza kuti vamacha. Maofiti, maofiti, ndimi makauraya nyika gore riya matora ivhu matiivhu kuvanhu vatema. Makauraya nyika, nditi mapurazi aishi mapurazi anga nevarongwa. Murungu aitakura vashandi vasvika zvekuma 10,000, vashandi 5,000, mukatora muchiti muchagona kurima. Murungu airima nematractor hobho, imi muroda kurima nengombe 2. Ungarima mahekita hobho nengombe 2. Maovhetika, maovheti mungatirwadzisa imi. Toda kuti tiraramewo. Imi makapoma 50,000 enyu navamugara, hapana zvamakaita. Makaija muchitengera kombe makabheji. Isu tirisiyei vana vechidiki, timachire Zimbabwe yedu inaki. Maovheti mungatirwadzisa midare imi. Ndini makauraya Zimbabwe kuti isvike patiri nhasi. Inyaya yechiovheti, yechiovheti enyu. Seka vamugabe vanga vada kukura sai, nekuti hamunzwisisi maovheti.
Hello vashamari vestudio 7, ini ndinoitwa David Ziyaduma, ndiri kutaura ndiri kuno kuBrits kuSouth Africa. Pamaererano navamunangagwa tingataura zviri zvakawanda. Vamunangagwa pano chavanokwanisa kusimudza muZimbabwe mwemu. Vakagara vari pati yehurumende yaingotoka kubva muna 1980, saka pari zvinezvi hapana zvavangamboita. Vangangonyikidza vanhu vachiti vanogona kuzvigadzirisa, hapana ba. Chinongodiwa kutochinja zviripo, kupindawo vamwe pati imwe yakaita seMDC.
Avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere veCenter for Disease Control and Prevention vazivisa kuti nyanzvi 12 dzatumirwa kuGoma kumaganhu weDRC Congo neRwanda kunobatsira kudzivirira kupararira kweEbola munzvimbo iyi. Chirwere cheEbola chakatangidza mwedzi 12 yapfuura uye chatouraya vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana masere kusvika pari zvino. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rapomera mapurisa eKenya mhosva yekuuraya vanhu vanosvika 21 pasina kuvapinza mumatare edzimhosva kuti nyaya dzavo dzitongwe. Vanhu ava vaigara muchitangwena muNairobi. Human Rights Watch inoti kunyange havo vawana vanhu 21 vanogona kuve nevamwe vazhinji vakaurawa nemapurisa zvisiri pamutemo vavasati vawana. Jaya Guru Paul Matavire nekwamba kaka kakambonetsa dindindi full time nasi chishanu. Rekai timbotarisa mamessage amuri kunditumira kuzvino pa Facebook. Pana madzina tawanda anoti as long as ZANU PF iripo nyika hakuna kwatinoenda. Niko Dimas Matariro anotenda America pamusoro pemari yekugadzirisa Great Zimbabwe Ruins achiti Zimbabwe haina hayo mari. Jonathan Karipachi anoti tinotenda nenhau dzamunotipa. Morgan Nyamataka anoti mangwanani vahwande nemhuri yese yeZimbabwe. Madanire anotiwo good night, ndogara ndado kusarisai iko zvino nokuti kazhinji hamutieneki. Vamwe vanotinyorera vanoita saRachel Nebis Charumare, Emmanuel Nyakonda naSekai Masango. Tinoti murambe muchinyora, tinotenda zvikuru nokuti tandiradza kwamunoita kana tiri pamhepo.
Adisini daiti muroye matisha nereke ni mchita za kuziza wanzwa. Kana nchiti leave me alone. Chirungu chinoya kutisiana nene. Sandi mazitewe anuba. Ende wewe mazwanu rukuda kuona la nyingi wewe. Too much purpose. Ha? Zungu ndere. Yes, no wakuda kundi kondrora kondrora. Kurishi ipanya mewe uki wewe. Inini chirundikata kupinda pinda chikai ni chese. Hapana no tip kepa mshapano. That is that's a dog bodin. Ashipiki ispe shangu. Yori wangu, vananje wangu, mari mzindi no shanda, mushandi wangu. Taka siri kumulizwe chia, ini ufuka kana kuwareza.
Kuda kwenye ngaku yetwe, sezo muri mimu na miramra eni kupera kwa mayenzi. Ndangate tuho sezo zete swaziru muna mumba, mimanzi, wawa, torunga uri tujizini neva na vedu.
Napana siri po makumbo enyoka, iza iweo, kwa anase marie bazi. Chest my man, bora pasi, mumeza piri chini. Ende ukada kudaro, jisa tinda pamunga, ndroze anda kukua zani chimo chirungwini. Leave me in peace, not in pieces. Inzwa unzwe mwana liriku papu, kwa uruku ndrambe za kwenda. Inzwa.
Asi chishanu, dindindi full time, zive chiche nuko, Paul Matavire, se zongu ya diapera, regati mbota ni sazanga ziri munau, vamwe vanori ula koderoze vanu, vanu tia, pana cha chinja munyika, kubazwa puru vanu, wachitewe la saruzoe, gorela pera. Urumende ya Amerika, yapa mashingo e Great Zimbabwe, marini yota $475,000 yukugadirisa mijuri yayo. Wandu wevanu variku nyorera kuwana mapasipoti wadzikira zvikuru zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nekusabuda kwemagwaro ekufamba aya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, chinoti ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.